Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 2022 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikumbiro chedu kudare chaa chiri chekuti mutemo uyu wakaita kuti constitution ichinjiwe inova amendment act number 2 uswe parutivi nokuti maitirwa wakaitwa hausi kuenderana nezvinofanira kunge zvichiitiwa maringe nemaprocedures akaiswa mubumbiro redu remutemo reconstitution.
Dare repamusoro-soro reconstitutional court ratanga kunzwa nyaya dzakakwidzwa kumatare dzine chekuita nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kana kuti constitutional amendment number 2. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Tokozani Kupe vokurudzira mapato anopikisa kuti abatane. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden Kutaura nasi zvakadzama pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika yavo uye nezviri kuitika kuUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reconstitutional court nasi razivisa kuti richapa mutongo waro panguva yarisina kutara panyaya yakakwidzwa kudare iri nemumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaBrian Crozier neVeritas yekuti constitutional amendment number 2 ibviswe sezvo yakapasiswa zviri kunze kwemutemo. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vatongi vedare iri avo vange vachitungamirirwa nemutevedzeri wevatongi munyika Justice Elizabeth Gwaunza vati vachatura mutongo wavo pazuva ravasina kupa mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muVeritas Valizwe Jamela vaudza Studio 7 kuti vakamirira mutongo wedare nemadziso matsvuku.
Dare harinazokwanisa kupa chisungo charo nhasi. Ratura mutongo wapfutsigwa mberi tingati chisungo chedare chapfutsirwa mberi inonzi yo pachirungu judgment ya reserve tichazomirira tichinzve kana judgment ya red ndopatichazodanwa nedare takudzwa kuti dare rinoti chii paimaringe nenyaya iyi. Chikumbiro chedu kudare chaa chiri chekuti mutemo uyu wakaita kuti constitution ichinjiwe inova amendment act number 2 uswe parutivi nokuti maitirwa wakaitwa hausi kuenderana nezvinofanira kunge zvichiitiwa maringe nemaprocedures akaiswa mubumbiro redu remutemo reconstitution.
Gwetara vamushoriwa vaCrozier neVeritas vatenda ibiti vaudza dare kuti mutemo uyu unofanira kuraswa nekuti paramende yakachikora bumbiro remutemo apo yakapasa bhiri iri. Vabiti vati bhiri rakapaswa neparamende rakasiyana neiro rakaburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette rakaendeswa kune veruzhinji. Vati pane zvimwe zvikamu zvainge zvisiri mubhiri rekutanga zvakawedzerwa muparamende pane chimwe chikamu checommittee stage. Semuenzaniso vati zvimwe zvange zvisiri mubhiri rekutanga inyaya yekuti mukuru wevatongi mutevedzeri wake pamwe nevatongi veconstitutional neSupreme Court vanogona kuwedzera mamwe makore mashanu pabasa kana vasvika panguva yekuenda pamujandigere. Vabiti vati izvi zviri kunze kwemutemo vachiti chikamu 328 chebumbiro remutemo chinosungira kuti chose chinoda kuvandudzwa pamutemo chinofanira kuburiswa muGovernment Gazette uye veruzhinji vanofanira kupiwa mukana wekupa pfungwa dzavo. Vatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatyorawo mutemo nekusaina bhiri iri vasina kuona kuti bumbiro rakatevedzwa here pakupasa bhiri iri. Asi gweta reparamende Advocate Tawanda Zhwarara vati hapana chakakanganiswa neparamende vachiti mutemo yeparamende yeStanding Rules and Orders inocherechedzwa nebumbiro uye paramende inobvumidzwa kushandura mabhiri. Gweta remutungamiri wenyika Advocate Tembingos Magwaliva vatiwo mutungamiri wenyika haana chaakatadza pakusaina bhiri. Kupaswa kweconstitutional amendment number 2 act gore rapfuura Paka msa mtauru mnika mshiri mkunge mtunga miru wenyika vaye masonu mnangagwa. Vashanti samtema uyu kwezera makuore pabasa. Emkuruwe batongi valuku malava. Mshiri mkushwitsa makuore ekutiva hende pamujandikere. Gwetari norugira kwa zero zevanu vaku zaika zere. Vau za Studio 7 kutidare rikatambira chikumbiro chevata tu ava. Zvino reva kutiva malava vanigi vavu kienda pamujandikere.
Ezeo chireva izo kuti zese zilinge zaka itwa. Kubira biwi loro paraka ita mutemo zvinenge zvava null and void kusanganisa nyangwe iwo vakazo pinzwa kana kuti vaka elevate kwa maofisa vaka pinzwa nekuda kwe biri irori saka zvive zvakureva kuti munhu kana wanga wakazowana basa nepamusoro pe biri irori rika zvine zvese izvo zvinenge zvisiri pamutemo
kunze kwenyaya yavamushoriwa vaCrozia neVeritas pane mamwewo masangano akaita seLaw Society of Zimbabwe neZimrights ari kupikisa mutemo uyu muConstitutional Court mune mwonyaya mudare nhasi dare iri ratiwo richazivisa mutongo waro panguva yarisina kutaura pachikumbiro cheZimrights chekuti Constitutional Amendment No. 2 Act ibviswe sezvo pasina kutevedzwa gwara pakuumba mutemo uyu. Gweta reZimrights vatonderai Batasara vaudza dare kuti mutemo uyu wakapaswa veruzhinji vasina kupihwa nguva yakakwana yekupa pfungwa dzavo. Asi magweta eparamende nehurumende anoti veruzhinji vakapihwa mazuva mashanu ekupa pfungwa dzavo. Vabatasara vatiwo bumbiro renyika mutemo wakakosha uye paramende yaifanira kupa vanhu nguva yakareba kuti vape pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Thokozani Kupe vakurudzira mapato anopikisa kuti abatane vachiti kusabatana kwavo ndiko kurikupa kuti ZANU-PF inderere mberi nekutadza kutungamira nyika. Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaita nevatapi venhaumu ulawayo nhasi muzvare kupe vati bato rezanupf riri kuramba riine masimba zvisinei nekwavati kutadza kutungamira nyika kwaro. Vakati izvi zviri kukonzerwa nekuti mapato anopikisa ari kuita mazvake mazvake achitadza kubatana. Vati bato ravo rakatora danho rekusakwikwidza musarudzo dzemabielection nekuti havasi kuda kupatsanura mavhoti uye vachataura munguva inotevera kuti vari kutsigira ani musarudzo idzi. Vati zvakakosha kuti mapato anopikisa neveruzhinji vanoda shanduko munyika vabatane.
It is in this spirit that I'm urging the nation to rally together and to encourage each other to be active participants in national processes, especially in the ongoing voter registration blitz.
Ndiri kukurudzira vanhu vose munyika kuti vabatane uye kukurudzirana kuti vawane kuvachida kupinda mune zvinhu zvenyika zvakakosha zvakadai sekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota uko kuri kuitwa pari zvino. Chokwadi ndechekuti chero tikave nemubatanidzwa wemapato anopikisa kana kuramba tichingogunun'una nezviri kuitika munyika hazvibatsiri kana tisina kunyoresa kuti tigokwanisa kuvhota.
Muzvare kupe vatiwo pane zvakawanda zvakatadzwa nevatungamiri vemapato anopikisa kubva zvakavambwa bato reMDC vakati zvakakosha kudzidza kubva kunhoroondo iyi. Vati kupatsanuka kwemapato anopikisa kune chekuita nekushaya hanya kwave kuita veruzhinji panyaya dzekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota vakatsinira kuti zvakakosha kuti mapato anopikisa abatane.
Collectively, myself included, we have made mistakes. It is high time we acknowledge and take note of our mistakes and use those mistakes to shape our future.
Isu vemapato anopikisa kusanganisira ini pachangu pane zvatakakanganisa uye yasvika nguva yekuti tibvume kuti takakanganisa uye kuti tidzidze kubva mukukanganisa uku kuti tikwanise kuronga ramangwana rakanaka.
Muzvare kupe vakurudzira commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti ifambise sarudzo nenzira yakanaka isingaite kuti paive nemakakatanwa vakashora mirizhonga yakaitika pamisangano yebato reCitizens Coalition for Change vachiti mapurisa anofanirwa kushanda zvakasimba kuti vari kuita izvi vatongwe nemutemo. Mutauriri webato reMDCT inotungamirwa naDouglas Monzora vaWitness Dube vati vanobvuma kuti zvakakosha kuti mapato anopikisa vabatane. Asi vati Muzvare Kupe ndivo mumwe wevane mhosva yekukonzera kupatsanuka kwemapato anopikisa.
Munhu ane nhoroondo yekupatsanura opposition politics kuti zvinhu zvirambe zvisina kugadzirisikana muopposition.
Pane runyare Kupe rwekuti Muzvare Kupe vari kuda kupinda mubato reCCC. Taedza kunzwa kubva kune mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere, asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Asi mutauriri webato reCCC mudunhu reBulawayo vasuiza Nchirodza vati kunyange hazvo nyaya iyi isati yasvika kudunhu ravo, ivo havawirirane nekuti Muzvare Kupe vapinde mubato iri.
Izvinezvi kuti tinzi isusu titumidzwe zita rekunzi CCC chikonzero ndima iKupe nana Monzora hatitendi.
Taedza kunzwa kubva kumutauriri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa pamashoko aMuzvare Kupe ekuti bato ravo riri kutadza kutungamira nyika, asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Asi vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemabai election muKwekwe nemusi weMugovera, mutungamiri wenyika variwo mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vakati mapato anopikisa hana urongwa hwakajeka hwekuti nyika ibudirire, vachitiwo kutadza kutungamira kwemapato aya ndiko kwaita kuti zvinhu zvoondomoke mumadhorobha emunyika mune makanzura emapato anopikisa. Zvichakadaro, vaNelson Chamisa mutungamiri webato reCCC vanotarisirwa kuita musangano wekutsvaga rutsigiro rwemabai election muBulawayo nemusi weMugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Zvichakadaro, chimwe chikwata chebato reMDCT chinotungamirirwa navaDouglas Monzora chadzinga basa meya weguta reChitungwiza vaLove Mo Michael. Hatina kukwanisa kubata sachigaro webato iri vaMorgan Komichi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Bato iri rakanyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaMichael vainge vadzingwa mubato, zvakapa kuti vaMoyo vazivise kanzuru yeChitungwiza kuti vasiye basa. VaKomichi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata vaMichael.
Yes, ichokwadi mukoma Zulu kuti ndo zvaitika, but zvisinei hazvisi zvinhu zvekuti zvingatikatyamadza kana kuti vhundutsa, nekuti yanga iri garo ziya kuti ndo kwazviri kuenda kana kwazvinosvika. Yanga ingori nyaya yekuti kutanga ndakangomirira musi, nekuti patakasarudzwa tichivhoterwa mugore ra2018 takavhoterwa tiri mutungamiri wababa Nelson Chamisa. Ende nanhasi ndo utungamiri watinofamba nawo, ndo utungamiri watinobhiliva mahuri. Uyezve ndinoda kuti ndiitende vagari vemuward 7 nemuchitungwiza avo vakanga vakandipa mandate.
Saka zvinenge zvichifamba sei panyaya yehumiriri muward 7 kana musisipo? Muchaenderera mberi here muchishanda nevagari?
Zvisinei nekuti izvi ndo zvaitika, aucontinue kuramba ndichiseva vanhu vemuward mangu, vanhu vemuchitungwiza, vanhu vakaisa chivimbo matiri kuti tishandire vanhu, nekuti nyaya haisi yeavo vari kuita musengabere zvido zvevanhu, but inyaya yekuti tinge tichiseva mainterest avanhu. Ndo zvaticharamba tichiteera nekuteera donzo raPresident vedu vaChamisa, nekuteera musangano wedu weCCC kuti usimbarare zvakanyanya pagiraundi, nekusimbarara kwawakaita nekukura kwawakatoita. Zvichatifambira mune zvakanaka, haina hangu handisi kana kuvhunduka kana kurohwa nehana.
Sei muchidaro?
Nekuti zvavatoita izvi zvakatonaka, kutosunungurwa zvakare tichanyatsoseva vanhu tichiita basa redu pasina zvimhingampinyi kana zvimhingaidzo zvevanhu vanenge vachida kuramba vachiita musengabiro wavari kuita.
Meya weChitungwiza vadzingwa basa vaLove Mo Michael vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi weMugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabai elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Mugovera nesvondo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vaparura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu munyika yavo, vachitarisa nyaya dzezveupfumi, kuchengetedzwa kwerunyararo munyika mavo uye utano vachiti varikubudirira kurwisa chirwere cheCOVID-19. VaBiden vantiwo hurumende yavo ichaenderera mberi ichitemera Russia zvirango zvakaomarara, asi vachipindura Governor Kim Reynolds vekudunhu reIowa vakasarudzwa nebato rinopikisa remaRepublicans kupa divi ravo, vati vaBiden vainge vakundikana kugadzirisa upfumi hwenyika sezvo zvinhu zviri kuramba zvichidhura. Vativo zviri kuitwa neRussia kuUkraine munongedzo wekuti vaBiden vari kutadza kutungamira. Vativo havasi kufara nemadzidzisirwo ari kuitwa vana nhoroondo yenyika muzvikoro, vachiti zvimwe zvacho zvinounza kuvengana. Mukuziya nezvenyaya idzi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita kuKansas.
Ndona kuti President Biden wakasimudza zvinhu zvinokosha zvinosanganisira izvo zviri kuitika munyika yeUkraine, inflation, kukwira kwemutengo necoronavirus.
Takaona vachitsinhira nyaya yekuti vari kuda kuti upfumi hweAmerica huwanikwe huchikwirira. Makapabatawo sei ipapo?
Ipapo pakandifadza chaizvo, nekuti vari kukurudzira kuti zvinhu zvigadzirwa munyika yeAmerica. Zvinokwanisa kuti mabasa anyutswe, zvinokwanisa kuti upfumi hwenyika yeAmerica hukwirire uye husimuke, uye vanhu vanokwanisa kuwana mabasa vachishanda vachichengeta mhuri dzavo zvakanaka.
Takaonawo zvakare bato remaRepublicans richiuya richinyomba vaBiden richiti utongi hwavo hausi kunyatsoita zvakanaka muno muAmerica, uyezve ndiwo wadzorera zvinhu mumashure. Munoona sei izvi?
Ndozvakanakira utongi hwedhemokirasi, pekuti munhu wese ane kodzero yekutaura pfungwa dzake nekuona kwake. Ndinoona inini maRepublicans aine zvaaitaurawo kuti nyika yeAmerica iri kudzokera kumashure, asi handifunge kuti ndinobvumirana nekuona kwakafanana neikoko, nekuti ndiri kuona matambudziko akaitika akaunzwa necoronavirus akadzotsera zvinhu zveupfumi uye nezvese zvakawanda mumashure. Saka ndinoonawo sekunge maRepublicans anenge ane zvaari kutaurawo sevanhu vachada kuzovhoterwa munguva iri kuteera yatakatarisana nayo pambera.
Takaona vachishoropodza mutungamiri wenyika vaBiden vachiti havana kunyatsosimba, uyezve mabatiro avari kuita zvinhu zviri kuitika muzvikoro haana kumira zvakanaka.
Ini ndinoshanda nezvikoro zvakasiyana zvakawanda, ndinoona kuti zvakaitwa naPresident Biden zvakanaka zvekuti vanhu vadzirirwe kubva mukati mechirwere checoronavhairasi chanetsa icho. Ndinonzwisisawo hangu zvinotaurwa nemaRepublicans kuti hapafaniri kupuhwaba kana kuti vanhu vakarirwe kuti vagopfeka zvakadai, asi kana paita chirwere chakafanana nepandemic, kureva kuti hachisarudziva kuti uyu muchena here, uyu mutema, uyu anobva kuimba yakapfuma here, kana kuti uyu anobva kuimba isina ba zvakakwana.
Pane zvingadzidzwawo neZimbabwe here pane zvatakaona zvichiitika izvi?
Zimbabwe ine zvakawanda zvainodzidza kubva paState of the Union speech yakataurwa naPresident Biden. Kunyanya-nyanya kuti nyika yeZimbabwe izvimiririrewo mune nyaya dzezveupfumi. MuZimbabwe mungadai muchikurudzirwa kuti tiitewo mafactory, mungadai muchigadzirwa kuti tiite mawarehouse, tichigadzira zvinhu munyika yedu yeZimbabwe.
Muzvinafundo Moses Rumano vari parunare kuKansas. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti vanhu vashoma pane vaitarisirwa ndivo vakanyoresa kuvhota kekutanga mumwedzi wakukadzi. Chirongwa chekutanga chekunyoresa vanhu kuvhota munharaunda dzavo kana kuti mobile voter registration chakapera nemuvhuro, uye chimwe chiri kutarisirwa kutanga muna Kubvumbi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mukuru webazi reZEC mudunhu reMashonaland and West vaAusten Lovu vati vanhu zviuru zvitanhatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevashanu vakanyoresa kuvhota kekutanga kubva musi wa1 kukadzi kusvika nezuro.
MuMashonaland and West tave nevanhu vakati kuti varegista. Ndingangoti inini tave netotal vanhu vari kutanga kuregista tine vanhu vari kusvika 6595, varume vari 3649, vakadzi
2,946.
Vanoti pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu vainge vari vashoma asi vanoti vakabatsirwa zvakanyanya nenhepfenyuro dzematunhu dzavakashandisa kushambadzira chirongwa ichi.
Mumashinand West tirikuona kuti pakatanga chirongwa chekunyoresa ichi zvatakangoonawo zvakaitika jikerere nyika yose. Vanhu havana kuuya neuwandu hwavo. Uwandu hwevanhu hwanga hwakati dererei pakatanga chirongwa ichi musiwa 1 February. Zvakare Zimbabwe Electoral Commission iri kuita maprograms akati wandei pamaredhios akasiyana siyana vachiudza vanhu nezvechirongwa ichochi. Saka izvozvo zvinoita kuti kunyange vanga vasina kuwana ruzivo rwakakwana pakutanga vave narwo, saka zvakuita kuti vachikwanisa kuuya neuwandu hwavo.
Vanoona nezvesarudzo mubato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vakuda kwashe chigumo, vanoti vanhu vakawanda vangadai vakanyoresa dai zeki isina kuita zanondega nekuita urongwa hwayo isingabvunze vamwe vane chekuita nesarudzo munyika kusanganisira vemapati ezvematongerwo enyika.
Ngavatikonzawo tekutenda papi nepapi 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 zvine zvine ownership yetu omukadzi zvinekuti tazviita omukadzi zvita kuti tiite masendas akanaka kwete masendas avanofunga iwai.
Vachiguma vanoti nzvimbo dzekunyoresa dzezek dzainge dziri shoma uye dziri kure nakure zvekuti vakawanda havana kunyoresa sezvo vaifanirwa kufamba mitinhu yakareba.
Vangadai vakaita zvakanaka dai vakanga vaita kuti chirongwa ichi chipinde pawadhi nepawadhi yega yega yemashirani.
Tauri wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti vanga vasati vave neuwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota kuti vakwanise kupa pfungwa dzavo panyaya iyi. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muboka rinoongorora sarudzo rakazvimirira reElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobosi Bhunu vanokurudzira zeki kuti ishande nevanopa zvitupa kuti zvive nyore kuti vanhu vanyorese kuvhota uye kushanda nevanoita zvekufambiswa kwemashoko. Sachigara werimwe boka revatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA vaGolden Maunganidze vanoti hurumende inofanirwa kupa maresinesi enhepfenyuro dzematunhu kuti vanhu vakawanda vasvikirwe nemashoko akakosha munyaya dzakawanda dzinosanganisira dzekuvhota nebudiriro sezvaonekwa neZEC. Panyaya yekunyoresa kuvhota kwevakaremara vanhu rovhu vanoti havana urongwa hwakasiyana sezvo vasiri panzvimbo imwe chete yavanosangana navo. Vamwe vakaremara vanoti nzvimbo dzekunyoresera kuvhota hadzisvikike nevanoshandisa mawheelchair semuenzaniso. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vana vechikoro mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 986 vabatwa nechirwere checovid-19 kubva musi wa15 mwedzi wapera. Pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 491 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro makumi manomwe nevashanu. Nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vachingori zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 5395. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vatiza muUkraine vachienda kuupoteri uye vamwe vachienda muupoteri uye vamwe vanhu vakawanda vanonzi vari kuenderawo mberi nekuedza kutiza hondo iri munyika iyi. Russia yakatumira mauto kuUkraine nechinangwa chekuipamba zvapa kuti vanhu vatize munyika iyi vachienda kunyika dzakaita seGermany, Poland, Slovakia neRomania. Vamwe vakawanda vari kuenda muupoteri vanoti vane urongwa hwekudzokera kunyika yavo kana zvinhu zvagadzikana. Vamwe vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nechidimbu vanonzi vakatiza misha yavo asi vari muUkraine makare. Mutungamiri wechitsuwa cheZanzibar muTanzania vaHussein Mwinyi vanoti vari kubatsira zvarwa zvekuUkraine zvanga zvichishanya munyika iyi apo Russia yakatumira mauto kunopamba Ukraine. Zvizvarwa zvekuUkraine izvi zvinonzi zvave kupererwa nemari, asi vamwinyi vati vachazvibatsira kusvika zvinhu zvagadzikana kunyika kwazvo. Britain iri kutarisirwa nhasi manheru ano kudzesera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zvingada kusvika kana kudarika zana zvinonzi nenyika iyi zvanga zviri muBritain zvisina magwaro anozvibvumidza kugaramo kanawo kuti zvakapara mhosva dzakasiyana-siyana. Bazi rezvemukati menyika muBritain reBritish Home Office rinoti pane ndege yatogadzirirwa urongwa uhu uye ichasimuka nhasi manheru kuenda kuZimbabwe. Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vanoti ivo nemagweta ari kumirira vanhu ava vanga vari mushishi kuedza kuti vanhu ava vasadzoserwa kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navakarimanzira kuti tinzwe mamiriro akaita zvino muBritain.
Ichokwadi hakuna kumira mushe. Hurumende yemunomu yakabata zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kubvira masvondo matatu apfuura. Saka vari kutarisirwa kunzi vanodzorerwa kuZimbabwe nhasi. Pane chatatu flight yakabhukwa kuti iende nhasi manheru anhasi. Tiri kuedza nepatinogona napo kuti tione kuti tingavabatsira sei kuti vasunungurwe. So far tabudirira kuti vamwe vasunungurwe tichisenza nehama dzavo dziri kunze, asi kune vazhinji vachiri panjodzi yekuti vangangoendeswa nhasi mero.
Vamakwanisa kuti vasunungurwe vangani uye zvikonzero zvipi zvaita kuti vanga vachisunungurwa?
Vandinoziva pari zvino igumi nevaviri, asi ndo vandinoziva inini chete. Kune vamwewo vanotogona kunge tisingazivi. Vazhinji vacho vasunungurwa chandiri kuona apa ndechekuti vanhu vanenge vaine mhuri, vazhinji vane mhuri muno, vanogona kunge vane mudzimai nevana. Kozotiwo vamwe vanenge vane nyaya dzavo dzanga dzisina kunyatsopera zvakanaka dzekupotera munomu, magweta avo akwanisa kudzisimudzira futi. Saka pakadero kana isati yanyatsopera, munhu anobva asunungurwa. Ngati ndo mapato maviri akwanisa kusunungurwa ivayo.
Vari kudzoserwa kumusha ava zvikonzero zvipi zvanyanya kuti vange vachidzoserwa kumusha?
Chikonzero chikuru chatiri kuudzwa ndechekuti vazhinji vavo vanenge vari vanhu vaya vanonzi vakambopara mhosva, angava makore kana gumi apfuura kana riini. Kana munhu akangopara kachimhosva, vanobva vati iwewe munhu wako hauna kukodzera kuti unge uri muno, musaka taakukudzosera kumusha kwako. Ndo vazhinji vacho. Asi kune vamwewo vasina kana kamhosva kavakapara vari kudzorerwa nokuti vanga vakangogara munomu vasina nyaya yavakaendesa kuvanhu vemutemo vemunomu kuti vatsvage ugaro hwemunomu.
Zviri kukanganisa zvakadii magariro evana veZimbabwe muBritain izvo zviri kuitika izvi?
Zvinokanganisa zvikuru, nekuti mukarangarira kuti mukurarama kwatinoita munhu haungori munhu uri wega, unenge uchitori nemhuri. Chero usina kana vana kana mudzimai, asi kuti isusu tiri vanhu vatema tine mhuri, vanga vana sekuru vazvikuru vechi yetinoti extended family iya, uye unenge wakatovaka ukama nevamwe vakawanda zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vemunomu futi. Saka kuenda kwemunhu mumwe chete kunokanganisa vanhu vakawanda chaizvo veukama, matsahwira, shamwari, vanhu vaanoseenza navo. Kunokanganisa zvinhu zvakawanda chaizvo. Kunokanganisa futi nevamwe vari kune dzimwe nyika kana vari kuZimbabwe kwacho.
Ivo vari kudzoserwa kumusha vari kupiwa here mukana wekuti vange vachirongedza zvinhu zvavo zvavanenge vaunganidza muBritain imomo?
Kwete, iroro ndorimwe dambudziko ratinotori naro rokuti munhu anongonobatwa, kubatwa kwavanenge vakaita anenge akaenda achinoripota. Pane mutemo unenge uchiti unofanirwa kupota uchiita kunoripota. Munhu anongoenda achifunga kuti ari kuripota achidzokera kumba, obva atongobatwa ipapo, obva atoendeswa kudetention. Hapana mukana wokuti unonorongedza zvinhu zvako. Saka vazhinji vacho ndosaka muchizoona vamwe vachizonge vane mabhegi, machangani bhegi, vanenge vatopuhwa ikoko kudetention kuti angoisa zvinhu zvaainazvo ipapo padhuze dhuze neipapo. Vamwe vacho kana akaita laki anogona kungowanawo hama inomuvigira, asi kazhinji panenge pasina mukana iwoyo.
Mutauriri wesangano reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheDiaspora Forum na8pm chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe Tiri kutaura nezvezvarwa zveZimbabwe zviri kudzingwa kuBritain uye hondo iri kuitika kuUkraine ukowo kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-1386-0 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.